Chikwata ichi chasvika muBlantyre. Chisina captain wacho Felicitas Kangwa uyo atadza kuenda kumakundano aya sezvo ari kugadzirisa chibvumirano chake chebasa nechikwata chesare Storm icho chinotamba muEnglish Super League. Asi murairidzi wavo Ropa Fadzo Mutsauki apa utungamiri hwevatambi kuna Clarice Kwaramba makundano ayo vari kusangana neNamibia neMalawi. Makundano aya ari kutarisirwa kubudisa mutambo webhora remaoko wenetball wemhando yepamusoro-soro sezvo Malawi iri pachinzvimbo chechinomwe pasi rese. Zimbabwe iri pachinhano chegumi nenhatu. Namibia isiriyo kure kure pachinzvimbo chemakumi maviri nembiri. Mutsauki aumba chikwata chinosanganisira vamwe vatambi vakaenda ku-2019 World Cup kuEngland vakaita saEsalan Ndlovu, Kwaramba naPaida Chinoza nevatsva vanosanganisira Nicole Mzanenhamo, Chipo Soko, Progress Moyo, Shalin Makusha naTafadzwa Matura. Mutsauki anoti pese panoitika shanduko panobuda zvitsva zvekuti ari kutarisira moto chaiwo kubva kuchikwata chake.
Pane tikachenje kaega, pane zvinoafektika, pane zvinodi zvinoimbuva. Saka ndine tarisiro yekuti pachaita machenje ende pachaita kucheka kwetimu. Zvinogona kuita kuti timu ive nemaresult kana kuti timu idi ishaye maresult. Asi hatitarisiri kushaya maresult nekuti timu yagara yakabatana.
Anoti ari kufara nemabataniro akaita majems zvekuti ari kutarisira kuti vanobuda zvakanaka makwikwi aya.
Zviripo ndozvokuti timu vazhinji vacho vagara vari mutimu. Tanga tinavo patimu yeWorld Cup. Saka tine tarisiro yekuti zvinogona kunoita zviri nani. Chakakosha icombination. Kana timu ikava nemacombination anopfuura maviri matatu, zvinokurumidza kuti timu ibatane.
Kunze kwemukombe nemari inotambidzwa anokunda, Zimbabwe iri kushandisa makundano aya zvekare kugadzirira makwikwi ema-2023 World Cup Qualifiers ayo achaitirwa muSouth Africa musi wa20 kusvika 25 Nyamavhuvhu. Zimbabwe iri kuvhura makundano eKosana Tri Nations aya nemutambo neMalawi mangwana. Vakadzoka kubva kuMalawi, vatambi veZimbabwe vachashanya kuEngland kumitambo yekuedzana masimba nezvikwata zveko muManchester kubva musi wa17 kusvika 24 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.